chekutanga vanhu vakandemere nevakatirira vose ndinoda kuti nditaure izvo ndichiti taita dambudziko muno munyika yedu yeZimbabwe. Dambudziko iri riri pakuti tine vanhu vanofunga kuti ivo kana kuti vaane muono wekuti kana vakasangana nedambudziko ravasangana naro ringava rekurepwa ikoko kana kuti kurohwa, havaende kunomhanyara kumainstitutions ehurumende anosanganisira mapurisa kuti ndo zvatasangana nazvo izvi, asi vanomanya kune atinoti ma-non-government organization. But tiseri tichiziva hedu kuti pamashandiro avo chaivo chaivo asi ma-non-government organizations, asi kuti zvipoka zvinoshandiswa nebato rinopekisa remuzimbabwe zvinova zvinopiwa mari kunyika dzokunze kuti zvikonzerese mhirizhonga nekutaura zvakashata nekukonzeresa mhara patsetsetse nemhirizhonga munyika yezimbabwe. Chii chinosaka kuti munhu anoti abatwa chibharo asi haaendi kumapurisa, munhu anoti abata chibharo haaendi kumachechi kana kutsvaka umwe munhu waanozvishingisa kwaari, angava murume wake kana kumukadzi wepanext door? Chero kuna madzibaba munoziva matina madzibaba vawandisa muno muzimbabwe muno, muti wega wega uri mumataundi munomu unotori nekereke iripo, hapana kana kwavanokwanisa kuenda kunomangara. Asi vanomirira kuti mutori wenhau anoshandira kuBBC agokwira ndege kubva ikoko kusvika agozovatsvaga muno mushure memaawa anokwanisa kuita makumi mana nemasere 48 hours, anga atobva kuLondon atovawana kuti ava ndo vakarepa vakaungana vese kuita sokunzi vainzi kana vakarepa vonzi endai panhamba yakati muchasangana nemutori wenhau wechirungu achaone kuzoongorora nyaya dzenyu ipapo. Zvinhu zvisingatendeseki chero neukazvitarisawo. Saka imi munoda kuti hurumende yemuzimbabwe yavamunangagwa igozoti zveshuwa kune vanhu vakarepwa iyo isingazivi vanhu vacho vakarepwa, maybe kunze kwomwe chete wokuchitungidza iyeye ari kutaura kuti akarepwa asati aongororwa nyaya yake, asi vamwe vose ava tingati vakarepwa sei vasina kwavakanomhanyara.
Vamafume,
nyaya iripo ndeyekuti kana munhu uri mutungamiri wenyika haumanyi kumberi uchiti dzava stage managed, unoti nyaya ngaiongororwe. President wemunhu wese mukutaura. Kana pane zvakaitika kumadzimai, nokuti isusu senyika hatingawani makomborero kana tichishungurudza vana mai vedu, tichishungurudza madzimai. Kuri kuti vashungurudzika, tinofanirwa kugadzira environment yekuti vataure nyaya yavo. Havumanyiri sevatungamiri kuti muti munhu ari kunyepa usati wamuona, kana kuti vaita stage managed usati waongorora. Vanhu vakasindirwa nemapurisa acho iwavo, nemavanoti mauto, nevamwe vakawanda wanda vanga vari mayouth vakapinda mumamita vakafamba vachiita zvavaiita vakakanganisa madzimai evanhu. Izvi zvinhu zvinoshungurudza nyika, zvinoshungurudza pasi rese, nokuti rape icrime yakakura, and kuti muishandise munyaya dzepolitics munokonzeresa kuti nyika ive nezita rakaipa, munokonzeresa vanhu kuti vave nehasha dzisingaperi, munokonzeresa kuti nyika isvorese. Kwese kudenga kuna Mwari, ndimidzimu yedu haifi yakakomborera nyika yakadaro. Kuri kuti madzimai ataura zvakadaro, tinofanirwa kuongorora nyaya iyoyo pajekerere.
Toenda kuna vamugwadi, ko nyaya yevanhu vakaurayiwa?
Panyaya iyoyo kupa kwevanhu yamuri kutaura kuti tine vanhu vakafa, nyaya iripo ndeyekuti tikaongorora zvinhu zvakaitika paya zvakafanana zve zvakare nezvakaitika musi wa1 Oga munyika medu munomo. Vamafume vangawirirana zvavo nemi kuti of course zvombo zvizhinji zvinosanganisira na futi zviri kuhurumende, asi tine nhubuwo nenyanya dzinova dzinowanikwa mumapato akasiyana siyana. Handiti ose chero nokuMDC kwacho variko vanowana mukana wokuwana futi idzodzo. Dzinoda kuti dziongororwe vajonga kandemiri tisati takungurudza kuti aiwa masoja akapfuura vanhu akauraya kana kuti mapurisa akapfuura vanhu akauraya.
Chiripo ipo ndechekuti makuva takamaona vachamisa vakashanyirawo vakati okuisa kumbare nekupi vakashaika panguva dzakasiyana siyana.
Vamugwadi, tiri kuona nyika dzekunze zvakaita sana America iri kukurudzira kuti paitwe nhaurirano pakati peMDC neZANU-PF, uye kukurudzira kuti mauto abviswe migwagwa, kushungurudzwa kwavanhu kumiswe. Zvinhu izvozvi mungaona here zvichiita kuti zvinokwanisa kuti zviwedzere nyaya yekuti munyika muitwe nhaurirano? Vamugwadi,
taari kutaura zvakanaka nguva yese vajonga kandemiri, asi pamangotaura pakuti America demamuchindiona hasha dzangu dzatubuka, asi regai ndingotaura mashoko mashoma ndichiti nyika inonzi United States of America haina zvainokwanisa kutaura kana kubufura panyaya dzemuzimbabwe, because ndo honzeni, ndo mara patetesi yakonzeresa mhirizhonga muno, ndo inofanda vanhu vanokonzeresa mhirizhonga, ndo inofanda kupokana kwevanhu muno, ndo inopa vanhu mari kuti vanhu vagare vachirwisana nehurumende yavo
Ndiyo inopa vanhu mari kuti vanhu vagare vachitokodedzana muno umomo. America ndiyo yakaisa zvirango zveupfumi munyika ino yeZimbabwe kuti ZANU-PF ibude masimba, MDC ipinde masimba, muitike regime change kana kuti hurumende isiri pamutemo. Ndiyo inokonzeresa zvese izvozvo. Iyo inoda kutiudza zvekutaurirana zvatakatanga kutaura toga isu vamunangagwa vachitaura kuti ngatitaurirane ipite dialogue. Iyi vakuda kutiudza isu ngatitaurirane takambovaudza here kuti vaitaurirane ikoko. Trump zvaanonzi akaba maelection takambovaudza here kuti gadzirai nyaya yenyu dzakadaiwo.
Vamakumadimura itinzwe. Vamugwadi chimbopai vamurukana.
Makutaurira magita vamugadita kwava nenyu zvakuti zvekwava nenyu dispensation ima vakutaura sekuti
zvokutukaungatondikata zvedzekuti mungatondikata vataura vamakutaurira vokuti